Vabushi apa ndinotaura semuZimbabwean ndozotaurawo ndakarerekera kumaAmerican. Vabushi munhu akatonga America. As you know, America is the first world, inotarisirwa nedzimwe nyika kuti matongerwo ari kuitwa nyika dzimwe nyika dzinoona sei. Ini maonero andakaita vaBushi vakatonga America panguva yavakatonga ivo vari mutungamiri vachipa zvido zvevanhu veAmerica pamberi ende vachiisa zvido zvevanhu veAmerica pamberi. Tikatarisa kana upenyu hwavo, munhu akanga ari musoja akarwawo hondo akazoita zvematongerwo enyika akatonga kwenguva yake, but nguva yaakatonga iye munhu aidiwa nemaAmerican. Zvasiyanawo nekumusha kwedu uko kuti tikapa maexample yekuti mutungamiriri wenyika kana achitonga anofanira kunge ari anodiwa nevanhu vemunyika imomo maari kutonga, tingatarisi zvekunze kwenyika. But kwedu zvakasiyana.
Vanhu vanotaridza kuungana kwakadai, zvingaitikewo here kumusha kuZimbabwe nhasi izvi sezvatakaonawo pakashaya vatsvangira izviya? Tingaone vanhu vachitaridza rudo serwatiri kuona ruchitaridzwa vaBushi kudai?
Kuungana kuri kuita vanhu maAmericans vachiungana vachichema muwavo kuratidza kuti muyafa uyu asiyirei vapenyu. Asi takatarisawo kumusha kwedu kuti tafirwa nemutungamiriri anga achitonga, tinoda kuziva kuti mutungamiriri iyeye atisiyirei paafa uyu. Atisiyira matii epetiri here? Atisiyira nhamo yekushaya basa here? Atisiyira nhamo yekushaya mari here? Makadzimana maona kuti zvaatisiyira zvacho hapana anozvifarira. Handifu kuti vamwe vanenge vakutoti anonoka kufa, but hatidaro hedu pachivanhu chedu. But ndiri kuona kuti mutungamiriri weAmerica asiya yatinoti legacy yakanaka yeupenyu hwake, nekuti asiyira vapenyu nhaka yakanaka yeupenyu hwavo kuti vasara vari musara vainei. But kwedu kumusha handiri kunyeperai, vanhu vari kutambura.
Zvino chatingatorewo sedzidziso chatingadzidze kubva paupenyu hwavaBushi nekushaya kwavazoita uku sezvizvarwa zveZimbabwe ndechipi?
Isu tinongoti sevanhu vari kutongwa saka tingokumbirawo vanotitonga kuti dai vatotorawo maexample yekunze kwenyika kuti vatitongewo vachiratidza zvido zvedu pamberi pane kuti varatidze zvido zvavo. Ndo zvatinongoshuwawo kuti dai vatungamiriri vedu vachiti zvido zvevanhu pamberi ivo zvido zvavo kumashure zviri nani. Zvino kwedu handizvo. VaBushi vakatonga vakatonga matemu ake akapera, havana kumbonge vari vanobunyukidza vanhu vemuAmerica zvetumuitwa kumusha kwedu. Handizvo, vatungamiriri vedu vari kukanganisa, yatoti legacy iyaya unobva waishaya.